manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 10 2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare remagistrate rinoti richanzwa nyaya yaPastor Philip Mugadza musi wa20 kukadzi izvo zvichaita kuti varambe vari mujeri.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti urongwa hwavo hwekunzwa zvido zvevanhu huri kufamba zvakanaka chose.
Dare redzimhosva muAmerica rinoramba kutambira chikumbiro chava Donald Trump chekurambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika kupinda munyika iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare remagistrate muHarare nhasi raendesa mberi nyaya iri kupomerwa mutungamiri wechechi Remnant Pentecostal Pastor Philip Mugadza yekushandisa zvisizvo mureza wenyika. Gweta riri kumirira Pastor Mugadza vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti dare rati rakawandirwa nenyaya dzinoda kutariswa izvo zvaita kuti riendese mberi nyaya yavo kumusi wa20 mwedzi uno. Pastor Mugadza vakasungwa munambudzi wegore rapera mushure mokunge vafamba muHarare vakapfeka mureza wenyika. Vakamiswa pamberi pedare gore rapera iroro vakabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Asi nhasi vadzoserwa kuchikorobhi remand prison sezvo vaine imwe nyaya yekuzvidza mutungamiri wenyika yavari kupomerwa. Pastor Mugadza vakaprofita kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa musi wa17 Gumiguru gore rino. Kana vakawanikwa vaine mhosva panyaya yekusashandisa mureza wenyika zvisizvo, vanogona kubhadhariswa faindi yemadhora $200 kana kupika jeri kwemwedzi mitanhatu. Ngatinzwe hurukuru yataita navashava pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vanga vari mudare nhasi tiine chitarisiro chekuti nyaya yavo yainzikwa, asi hazvina kuzoita sokudaro nokuti dare ranga rakawandirwa nenyaya dzaranga riri kuita. Saka zvazoonekwa izvo kuti zvakakodzera kuti ipuwe rimwe zuva pavanozouya vachitongwa pasina dzimwe nyaya dzakawanda wanda. Nokudaro dare rabva raisa parutivi musi wa20 February kuti ringe riri zuva richazonzikwa nyaya yavo pasina kuvhiringidzwa nedzimwe nyaya dzakawanda wanda.
Tinoona kuti Pastor Mugadza vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuprofita kuti mutungamiri wenyika achashaya musi wa17 October iro gore rino. Inyaya idzi dzakasiyana here mukupinda kwavaita kudare?
Ichokwadi nyaya idzi dziri kupinda mudare dzakasiyana. Iyo yemureza iri kudzoka musi wa20 February, iwo yekupa chiprofita chavo cherufu rwemutungamiriri wenyika iri kudzoka musi wa17 February.
Saka kutaura kuno varipi Pastor Mugadza?
Kutaura kuno Pastor Mugadza vari muchizarira kuchikurubhi prison vakamirira kutongwa kwavo zvikuru sei kunyanya nenyaya iyi yekuprofita kufa kwemutungamiriri wenyika ndiyo yaita kuti vaiswe muchizarira. Vasungwa vanenge vane mhosva hombe vanenge vabatwa nemhosva ndo kwavanoendeswa. Asi regedza nditi maonero atinoita zvedu isusu hationi paine mhosva hombe yakaparwa naPastor Mugadza. Chokutanga tiri kutoramba kuti vane mhosva yakapara nokuti zvavakaita zvekuprofita rufu rwemutungamiriri wenyika haisi mhosva. Saka hationi chikonzero chekuti vangadai vari musungwa. Samaoniro edu isusu vangadai vari kufambawo sezvimwe zvizvarwa zvakasununguka vasiri musungwa.
Saka vari kunzwa sei Pastor Mugadza? Tichiona kuti vane nguva yakati kuti vari muchizarira.
Havasi kufara nekuramba vari muchizarira. Munhu ari kuti dai nyaya yangu yaitwa tione patimire kana ndine mhosva ndibate ine mhosva kana ndisina ndiregedzei.
Vanga vari vaobei shava gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira Pastor Philip Mugadza vari parunare muHarare na Studio 7.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rakaita musangano nenhengo dzaro neZuro Maneru rikabuda nechisungo chekuti richanyorera kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nedare reParamende richikumbira kuti vambomisa curriculum itsva yakatanga kushandiswa kotoro ino muzvikoro zvepasi. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Varairidzi vakapinda musangano uyu vanoti curriculum itsva iyi vakaiwana zvikoro zvavhurwa uye havana kupihwawo mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro payo. Vanotiwo zvimwe zvavanonzi vaite kana kudzidzisa hazvina maturo. Mumwe murairidzi wemuHarare asina kuda kudomwa nezita anoti pavakada kubvunza vekubazi rezvedzidzo kuti sei vasina kubvunzurudzwa vakaudzwa kuti vanofanira kutevedza zvakatarwa nehurumende.
Takatoita kudhara nekuti inzira masangachi commission ndo kwari kubva nako. Saka isusu pawakauya kana kwedu mukwadza vari kuti you are implementers vati takavadaidza isu yedvelopment bishop was a bit toanatsode kupostpone zvinhu zvitenge taramba like kuti tidraft nemaschool syllabus ana iri registered. When the young man came angatumwana na DSI angoti vakomana you are supposed to just implement.
Mutungamiriri wePTUZ vatakavafira zvo vanoti varairidzi vakatsamwa chose uye vakabuda nezvisungo zvinosanganisira kuenda kumatare edzimhosva kuti vamise danho rakatorwa nehurumende.
So maticha ataura kuti zvakanaka kuti tiende kumatare tichallengewo zvavadokora. Tabuda zvo zvekare zvekuti tiisewo petition kuna president nekumaparlamentarians nekushandisawo media kuti tipublicize zvabuda mumusangano nokuvhurudzurudza vabereki madzichechi maindustry kuti tinzwewo kuti vanoona sei zvavadokora.
Zvichakadai mudare reParamende nyaya iyi yakanetsawo svondo rino nhengo dzedare reSenate neNational Assembly dzichiti dzainge dzisinawo kubvunzurudzwa panyaya iyi. Kunyange hazvo gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vakaedza kutsanangura kuti bazi ravo rainge ranzwa pfungwa dzevanhu vese. Nhengo dzeParamende dzakaramba dzikati manyepo uye dzinoda kuziva kuti zvakafamba sei kuti vadokora vaite zvemutsoro wavo. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vakazoudza vadokora kuti varonge musangano nenhengo dzeParamende kuti vadzidzidzise pamusoro pecurriculum iyi. Curriculum iyi ine zvinhu zvakawanda zvisiri kufadza vakawanda munyika zvakaita sekudzidzisa masvomu nescience pachishandiswa chishona pamwe nekuitisa zvidzidzo zveIslam. Vazhinji vari kutyira kuti izvi zvinogona kukonzera kuti vanhu vaite mabasa anopfurikidza mwero akaita saanoitwa nevamwe vanotevera chitendero ichi vari muzvikwata zveBoko Haram neISIS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti misangano yavari kuita vachitenderera nenyika yose vatsigiri vavo avo vari kuvapa mvumo yekubatana zvine ungwaru nemamwe mapato musarudzo dzegore rinouya vari kukurudzira kuti vaite izvi vakachenjera. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kwamupandawana kwaGutu nhasi, pakupera kwemusangano waita wakavharwa misuo, vatangirai vati kunyange vanhu vari kuvapa mvumo yekubatana nemamwe mapato, vazhinji munzvimbo dzavafamba vari kuratidza kusavimba nemamwe mapato vachiti vanogona kuzovanyengedza. Vatangirai vati vanachipangamazano pamwe nevane pfungwa dzinotungamirira maruwa vari kuvakurudzira kuti vapinde mubatanidzwa uyu vakangwarira vemamwe mapato.
Ndinofara chaizvo neprogramu iyi nokuda kwokuti inotipa mukana wokuti tizive kuti vanhu chokwadi chiri pasi pemwoyo wavo chii. Chokutanga, vanhu vari kutambudzika, vari kutambudzika nemamiriro aita zvinhu, vanhu vari kuomerwa neupenyu and vari kutsvaga kuti toita sei kuti tikwanise kuti tiyambutse mhuri. So iyo chinhu chikuru ichocho. Tozouyawo panyaya yekuti vari kuti kuti izvozvo zviitike chii chingakwanisa kuti chiitike. One, inyaya yekuti kubatana kwakanaka, asi vari kutyira kuti kana tobatana navamwe vamwe ava hatina tsarukano navo kuti mamira avakaita vanokwanisa kuidza value here mukubatana imomo kana kuti vanouya kutozoti disturb. So there is a general suspicion, but vasingarambi nyaya yekubatana. So it's very important izvozvo.
Vatangirai vataura nana Chipanga Mazano nevatungamiriri vekumaruwa kusanganisira madzishe nemasabhuku. Vati musangano wavo hausi kufara kuti madzishe nemasabhuku ataura mumusangano umu kuti vari kushungurudzwa neZANU-PF vachimanikidzwa kumanikidza vanhu mumaruwa kuti vaite zvavasingadi.
Kozouyawo nyaya yekuti masabhuku nemadzishe vari kushungurudzwa zvisingabatsiri. Ndo zvinosaka kuti ndo chimwe chandichataura futi chefia. But masabu vari kunyanya kushungurudzwa nenyaya yekuti vanonzimi itai zvakati against their will. Kana akaonekwa achinzi ari kutaura zvinhu zvinovaka vanhu anonzi hausi kusapota musangano weZANU-PF. Saka vari mudambudziko guru iroro rokuti masabu vanofanira kuita liberated from the control yeZANU.
Vatungamiriri venharaunda yemugutu vakurudzira vatsangirai kuti vaendere mberi nekubatana nemamwe mapato asi vashare mapato ane musoro uye anokwanisa kuunza huwandu hunodiwa kuti vabvise hurumende iri kutonga. Mumwe wevakadaro ndiva Watson Manamike vekwadeure avo vayambira vatsangirai kuti vatange vaongorora kuti mamwe mapato ari pachokwadi here kana vopinda mubatanidzwa uyu.
Indoona sekuti kana vanhu vakada kubatana vachida kutsvaka chinhu chimwe chezviro kwazvo zvinenge zvakanaka. Nyika haisi kunaka, iri kuramba chidzira. Tovakurudzira kuti vabatane navamwe vavanoona kuti vanhu vanoda kuvaka.
Asi pane vamwe vakaita savaNedson Mushai varamba zvemubatanidzwa vachiti mapato mamwe anopikisa haasi pachokwadi anoda kuvavhiringidza.
Isusu savagari vekuno kwaGutu tinoona zvisina kunyanya kutikodzera nezvikonzero zvokuti vanhu vacho vamamapato vacho vatiri kubata navo kuti tibatane. Vagara vanongova vanhu vanongoramba vaino mweya wavo ugarwe. Saka kuva ugarwe kwavo ikoko kunotitaridza pachena kuti nyange dei tikaenda kunobatana navo hatina chetinonobura.
Vamwe vatsigiri vanoti havanyatsovimba nemamwe mapato kunyanya ane vazhinji vakabva muZANU-PF vachiti vanogona kunge vakatumwa vachida kuuya kuzovanyengedza vozovavhiringa. Asi vatsvangirai vati vavimbisa vanhu kuti vari kukoshesa zvakawanda uye vane chivimbo chekubatana nemapato avanoona kuti ari pachokwadi chekubatsira vana veZimbabwe kubvisa utungamiriri hwemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kune penyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri mutsva weSomalia anoti achashanda kuti nyika yake ibviswe panyika dzine zvizvarwa zvakarambidzwa kana zvichazorambidzwa kupinda muAmerica. VaMohamed Abdullah Mohamed, avo vanonyanyozivikanwa nerekuti Famajo, vaudza VOA nezveurongwa hwavo muhurukuro yavakaita parunhare nemusi wechina zuva rimwe vakunda zvakanga zvisingatarisirwi musarudzo dzemutungamiri weSomalia.
Vakuru vakuru mudunhu rekuchamhembe kweAfghanistan Ray Helmand vanoti vanhu vangangosvika 11 chete vemhuri imwe chete vaurayiwa nhasi apo bhambu rarova imba pakurwisana kwanga kuchiitika pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira vechikwata chechitaliban.
Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan nhasi chishanu vapasisa bhiri rekuvandudza bumbiro remitemo kuti panzwikwe pfungwa dzevanhu izvo zvinozounza mutungamiri wenyika ane masimba akawanda.
Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega mukurwisa uori rakabatana nevamwe vaimbi vane mukurumbira munyika kuita damba refu rine nziyo dzinotaura pamusoro peuori uo unonzi watekeshera munyika. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Zero tolerance, why?
Mount Zion.
nyaya yakutonyora tonyora nika yaifonyora fonyora a economy yakoso
da mushandira pamwe kwete chiwoko mhomwe ingatiri vanhu vamwe kukatsurwa satsamwe vakausa putsi
nekuda kwekuona kuti dambudziko rehuwo riratekeshera munyika uye riri kukanganisa mararamiro everuzhinji pamwe neupfumi hwenyika sangano rezero tolerance wise youth trust rakabatana nevamwe vaimbi vane mukurumbira munyika kuita damba refu rine nziyo dzinotaura pamusoro pehuori vamwe vaimbi vakashanda nesangano iri chikwata cheextra large icho chine kambo kanonzi huori hwawo ndonganyika kanove kamwe kenziyo gumi nenhatu dziri padamba refu rinonzi Together Against Corruption Volume 1.
In fact, I'm very flabbergasted. Mwana wangu apasa grade 7 ndaenda unomutsagira nzimbo yeform 1 ndasvika hanzi nadimasta nzimbo yakazara asika nauine mbishana ndala tibauishai unuiwo
vadhumisani mutombeni vanove vakaomba sangano rezero tolerance wise youth trust uye varivo mukuru mukuru waro vanoti vakaona zvakanaka kushanda nevamwe vaimbi vemunyika mukuedza kurwisa uhori
kambo aka kanobuditsa nyaya yehuori huri kunyanya kuitika mukati menyika ino yeZimbabwe inova nyaya yefufuro bribery pachirungu inova nyaya iri kurwadza vana veZimbabwe pakufamba nepakugara kwavo kambo aka kari kuedza kudzidzisa vana veZimbabwe kuti aiwa tiri kuuraya nyika tikaita mafungiro ewayo tikaita mashandiro ewayo kari kuedza kukurudzira vana veZimbabwe kuti dei tachinja pfungwa dzedu dei tarega kuita zveuori tabatsira nyika yedu kuyaenderera mberi
Jimmy Mangezi uyo anozikanwa nezita rekuti Swaga Jim ndemumwe wevaimbi vechikwata cheextra large icho chakaita mukurumbira nekambo kanonzi Uri Roja Jimmy anoti chikwata chake chagara chichimba pamusoro pezvinhu zvinoitika zuva nezuva mukurarama kweveruzhinji uye anoti chikwata chake chakaona zvakakosha kushanda nevamwe pakutaura pamusoro pekuipa kwehuori
kune vaya vasingakwanisi kutaura kana vasingakwanisi kubuda vachi taura zvavanofunga takatitore mukana uyu wekuti sezvo tichizikanwa nekuimba nekubata misoro yenyaya yezvinoitika mukurarama kwatinoita panga pasina chakaipa kuti isusuwo titaurewo nenyaya yehuori yecorruption tisinganongedzane chigunwe asi tichizviitawo munzira yekuti tinokwanisa kutsiurana uyezve tichiseka pamwepo pasina anofila kana kunzwa kunge atukwa kana kupomerwa mhosva ndosaka takati sechikwata cheextra large timbobatawo nhau yehuori yecorruption
vamwe vevaimbi vane nziyo dziripowo padamba refu iri vanosanganisira Gaspy Warrior Ngoni Kambarami Stana Trevor Dongo XQ naShinsoman vamutombeni vanoti vanoona kushandisa zvinhu zvakadai senziyo nemitambo iri nzira inoshanda zvikuru mukuedza kurwisa uhori
paproject yatakaita iye Together Against Corruption Volume 1 music album takatanga tatsvagurudza tikaona kuti vana veZimbabwe vanoda kuterera kumimhanzi takatsvaga vaimbi vanofarirwa nevana vechidiki zvikuru vanova ndivo vatainyanya kuda kufokasa pavari tikagara pasi navo tikavataurira meseji yatoda kuisa muvanhu vaimbi ava vanhu vanofarirwa vokuti kana vakataura chinhu kana kuti vakaimba pamusoro peimwe nyaya vana veZimbabwe vanokurumidza kuvanzwa nokuvateerera saka zvinoshanda zvinotibatsira isusu kuti tifambise shoko muvana veZimbabwe tichivakurudzira kuti vasiye huori
Maskwira sei amchairi ini ndinoitwawo infector faka simbika mungandiratidzawo chitambi fire extinguisher reflector nemweya uri matai
is you very funny stirik mweya uri matai asipologize zvimwe zvisati nazvo asi fire extinguisher ndina mwanangu
ah manje baba motobhadhara fine ka fine fire extinguisher $80
mari yeseyo ndiyakuona wakambicha notengera wasikuru wangu nyama mwanangu
isa kuseri kungara uende
iripo asi zaita ndakuona ka manje problem is mota ikavhira ndichaisima neuori here mwanangu uori waparadza nyika uori
Vamto menano tisanganura warno shanda wane mapaze hurumende akadai se Zimbabwe Anti-Corruption Commission, mapurisa, pamwe nebazi rezwe mitemo. Vano tishuviro yavo ndeye kuti uori upere mnyika. Ndaka mirira Studio 7, ndini Taurayishava.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neZimbabwe.
Hurumende yeAmerica inotungamira nyika dzose pasi rino mukubatsira kubviswa kwezvimbambaira zvinotewa nguva yehondo. Kubva muna 1993, America yakabatsira zvirongwa zvakadai nemari inodarika mabhiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu. Mari iyi inoshandiswa kubvisa kana kuputitsa zvimbambaira nechinangwa chekubatsira vanhu vari munharaunda dzine dambudziko iri. Imwe nzvimbo yakabatsirwa zvikuru nehurumende yeAmerica iBema Valley muZimbabwe, pedyo nemuganhu weZimbabwe neMozambique. Nzvimbo iyi inopisa uye kwemakore yairimwa fodya. Asi nekuda kwekuti iri pamuganhu, munguva yehondo yechimurenga yechipiri kuma 1970, zvimbambaira zviuru nezviuru zvakateyewa munzvimbo iyi. Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzepasi rino dzine zvimbambaira zvakawandisa zvinogona kuuraya vanhu nezvipfuyo. Zvimbambaira izvi zvinonzi zvauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu uye zvipfuwo zviuruzana nemakumi kubva muna 1980. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neZimbabwe. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Makundano e2017 Africa Cup of Nations akauya akaenda, asi mamwe makwikwe muAfrica ave kupfungaidza utsi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makundano eCup Champions League neeCup Confederation Cup ari kutanga svondo rino, apo Capes United neNgezi Platinum Stars dziri munzira kunotamba kunze kwenyika. Makepekepe ayo akatora mukombo wekasolaga Premier Soccer League gore rapera asimuka nhasi mangwanani vakananga kuLesotho, uko vari kusangana neLioli muSetsoto Stadium mumutambo wavo wekutanga mumakwikwi aya. Murairidzi wechikwata ichi Lloyd Tembwe ane vatambi vatsva vanosanganisa Ronald Chitio akabva kuHarare City. Pamusoro pezvo, Capes United haina kurasikirwa nevatambi vakawanda zvekuti vatambi vakatora mukombe weLeague kusanganisa Zimbabwe Soccer Star of the Year Hardlife Zvirekwi, Abbas Amidu, Dominic Chungwa, Steven Mwakatuka, Edmos Banda na Moses Mchenje variko mukuedza kusimudzira zita ravo muAfrica. Sibanda anoti makundano eCup Champions League akasiyana zvikuru nemitambo yeLeague zvekuti zvave kuda kuti vatambi ava vabatane kudarika zvemazuva ese kana vachida kutora mukombe mukuru uyu.
Nguva yatava inei yakuda kuti munhu wese ari kuCapes United tibatane, nekuti chero zviramba tichingomira tese.
Chikwata cheLioli hachinyatsozivikanwa sezvinoitwa Capes United munhabwe muAfrica zvekuti mutsigiri wemakepekepe vazivanai muroiwa, vanoti maGreen Machine anorova zvikwata zvidiki zvakadai.
Haana Lesotho kudambura kwabvura kwabvura, hatimise zvinyika zvidikidiki.
Asi mumwe muteveri weCapes United vaMishek Chisale vanoti nhabvu muAfrica yasanduka zvekuti maGreen Machine haafanire kudherera zita kunyange hazvo vachifunga kuti Capes ichakunda. Zvakamira zvakadai, Ngezi Platinum Stars iri munzira kuenda kuMauritius, uko iri kubandana nePemple House mumakundano eCAF Confederation Cup. Murairidzi wengezi Platinum Stars, Tondera Indiraya, anoti ari kufara nemasimbiro aita chikwata chake akatarisana nemitambo yemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGettysburg muAmerica, Dr. Chipodendere, vanoti mutongo wakaturwa nedare redzimhosva muAmerica unoramba kutambira chikumbiro chava Donald Trump, mutungamiri wenyika yeAmerica, chekurambidza zvarwa zvedzimwe nyika kupinda muAmerica, zvinoratidza kukosha kwakaita kuremekedzwa kwebumbiro remitemo muAmerica uye utongi hwejechetere. Dr. Dendere vanoti pane zvizhinji zvinokwanisa kudzidzwa neZimbabwe pane zvakaitika muAmerica izvi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7.
Hurumende yeAmerica mashandiro ainoita ndekuti bato rimwe nerimwe rehurumende rakazvimirira rega. Saka pane yatinoti Congress kuZimbabwe inenge yakafanana neParliament, kwoita inonzi Executive Branch inova bato raPresident, kwozoita Judicial Branch anova ivo macourts. Saka mapato aya anofanwa kushanda ari akazvimiririra ega. Zvakaitwa nemacourt vakamirira Judicial Branch, ivo vanotsanangura kuti vakanga vachiita mutongero wavo unoenderana nekuprotekta Constitution yeAmerica. Constitution yeAmerica inosimbisa kuti vanhu havafaniri kusarudzwa pamusana pemamiriro avakaita ganda ravo kana kuti vanonamata sei. Izvi zvinhu zvakakosha chose muConstitution yeAmerica. Saka muchaona kuti vazhinji vanoshanda mumatare vanenge vachimirira Constitution. Asiwo mukuru wenyika vaTrump vakati ivo vachiendesa nyaya iyi kudare rikurukuru rinoitwa iro Supreme Court. Saka tichaona kuti zvinozofamba sei. Asi maonero angu ndekuti Supreme Court ichasarudza kumiririra nemamwe macourts ari pazasi payo. Mukayeuka munoona kuti macourt aya asiriwo atanga kuita judgment iyi. Kana Attorney General akazodzingwa basa navaTrump akanga aita mutongero wakafanana neuwowo. Saka idecision iri kuenderana neConstitution.
Semaonero enyu, mutongo uyu wakakosha sei uyezve unorevei kunyika yeAmerica?
Ivo vakatsanangudza zvikare kuti ban iyi yakanga yava kutargeta maindividuals kwete nezvenyaya dzenyika. Saka ndinoona sekunge vekumatare edzimhosva vakaona kuti proposal yaPresident haisi kuitwa kuchengetedza nyika asi kuti inozokonzeresa iya yatinoti discrimination kana kuchirosarira ganda.
Avo vangu vari Dr. Chipo Dendere vachitaura naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7 vari muGettysburg muno muAmerica.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinofanirwa kuitwa nezvisvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zvigadzirise ugaro hwazvo munyika iyi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Dare raMajor Street rinoti richanzwa nyaya yaPastor Philip Mugadza musi wa20 kukadzi, izvo zvichaita kuti varambe vari muusungwa.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti urongwa hwavo hwekunzwa zvido zvevanhu huri kufamba zvakanaka chose.
Dare redzimhosva muAmerica rinoramba kutambira chikumbiro chavaDonald Trump, mutungamiri wenyika iyi, chekurambidza zvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika kupinda muAmerica.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeChindebele.